manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 29/2024 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Sangano rinomirira vaimbotamba navhukare reFormer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZifa Congress richimirira kodzero dzevakambotamba navhu musangano iri. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro muguta reNew York. Muno muAmerica, Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa havana kukwanisa kupinda mumisangano yegore rino vachiti pane zvinhu zvakakosha zvavaifanirwa kugadzirisa munyika. VaFrederick Shava, gurukota rinoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, ndivo vakaenda kumusangano weUnga. Vakamirira vaMunangagwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakange chiri kumisangano iyi vamunjodzi mutandiri avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende munyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri muno America tauya kuzosangana nevamwe vanoshanda nemapoka anoita zvekodzero dzevanhu across the world tichizama kuonesana kuti matambudziko atiri kuona nhasi anga addresswe sei tichimuva into what the United Nations has called a pact for the future rinove gwaro richasunga vanhu kutaridza kuti tobetserana sei kuadressa machallenges atiri kufesa through global cooperation kuadressa zvinhu zvakaita senzara iri kuwanikwa nevanhu across the globe nekuda kweclimate change hondo dzakawanda dziri kumuka peace and stability particularly for us kuSouthern Africa is a real challenge saka tanga tiri muno tiri musangano iyoyo tichionesawo mafungiro edu kuti matambudziko edu nemapriorities edu akamira zvakadai so tinofungidzira kuti pane basa hombe rinoda kuitwa tichienda mberi asi mabasa yese kaanotanga step by step tofungidzira kuti tatora the first steps to addressing these challenges atichada commitment yakawanda kubva kune vane simba vanotonga pasi rese kubva kumazvinyika zvedu zvidiki kusvika kune mazinyika akakura kura kuti tese tikwanise kubatirana pamwe chete kuti tikasabatirana pamwe chete matambudziko aya agadzirisiki.
Tinoona pari zvino muri kuUnited Nations uko mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Munangagwa vasina kuuya izvi zvakakanganisa here zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo kana kuti zvakamira sei?
Tinofungidzira kuti zvavatuma vashava vashava vachataura mashoko avo but nyaya yekuti ivo semukuru wenyika vaona zvimwe zvakakosha kudarika kuuya kuzosangana nevamwe achibetserana kuvaka ramangwana. Inoita kuti question sincerity yavo semukuru wenyika kuadressa maproblems edu, nekuti Zimbabwe haigoni kuadressa matambudziko ayo iri yoga. Inotoda kubatirana nevamwe. Handifungi kuti vati vapa kunyika menduro yakakwana iri satisfactory yekuti sei vasina kukwanisa kuuya, but of course in his wisdom vaona zvakakosha kuti vange vari kumusha.
Tinoona zvakare kuti muri kuno kuAmerica panguva iyo kuine vamwe vachiri vakasungwa vanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanoita zvekurwira kodzero dzevanhu. Zvakamira sei panyaya iyi?
Ndo zvimwe zvazvinhu zvatiri kuramba tichisundidzira sevanorwira kodzero dzevanhu, kuti budiriro yevanhu, the economic side, haigoni kuwanikwa zviri independent of my issues and my human rights kuremekedza kwekodzero dzevanhu. Vanhu vagoni kubudirira kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa. Nyika dzese dzinobudirira pasi rese dzinofanira kuti dziremekedze kodzero dzevanhu. And for Zimbabwe it's even more pressing now kuti kana tichida kubudirira senyika tikwanise kuremekedza kodzero dzevanhu, tirege kumbunyikidza vanhu. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvatinoramba tichipusha kuti hurumende yeZimbabwe, hamugoni kusunga vanhu nekuti vadisagree nemi, hamugoni kurova vanhu nekuti havana kuwirirana nemuonero wenyu. Even if vasingabvi kumapato amunenge muri avo, hazvina kunaka kuti tidaro. Zvinoita kuti tidzokere kumasure.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakange chiri kumisangano inoitwa padivi pemusangano mukuru weUNGA vamunjodzi mutandiri, avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office, vachitaura neStudio 7 vari pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Asi hurumende inoti zvikopokopo izvi zviri kubatsira nyika mune zvakawanda. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano pamwe neveruzhinji vanoti mari yakashandiswa mukutenga zvikopokopo izvi dai yakashandiswa mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeutano zvakaita semishonga nezvimwe. Mukuru wesangano rezveutano rinoshanda neveruzhinji reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kunyange zvikopokopo izvi zvakanaka, hazvikwanisi kugadzirisa zvakazara dambudziko rekutakurwa kwevarwere.
Mahelikopta ambulance aya anofanirwa kunge achikomplimenta maambulance emotokari. Nekuda kwekuti senyika pari zvinezvi hatina maambulance akakwana, tine madistricts mazhinji ari kuoperata dzimwe nguva neambulance imwe chete chaiyo, asi vaine makliniki anosvika kuita 30 kana 40. Izvo zviri kuisa vanhu vakawanda munjodzi, havasi kuchimbidza kubatsirwa nekuda kwekushomeka kwedziambulance idzodzi.
Asi hurumende inoti zvikopokopo izvi izvo zvakatengwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, zvakatengwa nedonzvo rekubatsira kutakura varwere vanoda kuendeswa zvechimbi chimbi kuzvipatara zviri kure, pamwe nekubatsirawo kutakura vanhu munguva dzemafashamu uye kushandiswawo nemapurisa panenge pakakodzera. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti veruzhinji havafaniri kutaura kwavasina kuswera.
Kana usiri pachipataro uchiona ndege ichimhara, kana usina kuona pairi kutakura munhu unoda kuiona kupi? Zvinoita impact kuvanhu paground. Musi unouno takaona murwere achitakurwa kubva kuChegutu achiuya kufarire Nyatwa. Musi unouno takaona mumwe murwere achitakurwa kubva kuChivhu achiuya kusale Mugabe. Maivapo.
Mudzidzisi pachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheBindira University of Science Education Dr. David Makwerere vanoti shoko rinoda kushambadzwa zvakadzama kune veruzhinji kuitira kuti vazive kuti zvikopokopo izvi zvinomboshanda sei.
Dai zvanatsoziviswa kumatunhu ese kuti zvikopokopo izvozvi zviri kushandiswa sei, zvinowanika sei, zvinowanika kunani, zvipatara zvipi zvinokwanisa kunga zvichibatsira kuti vanhu vabatsirikane munguva dzematambudziko ekurwarirwa idzi, kunyanya-nyanya kunharaunda nematunhu akasaririra.
Gore rapera, kampani yehurumende yeRussia inogadzira zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa nemauto yeRussian Technologies State Corporation kana kuti Rostec yakaunza munyika zvikopokopo 17 ikavimbisa kuunza zvimwe 14 zvakasara gore ra2025 risati rapera. Studio 7 yaedza kunzwawo mafungiro ehurumende yeRussia pamusoro penyaya iyi, asi muzinda wenyika iyi muZimbabwe wanga usati wapindura mibvunzo wayatumirwa pataenda pamhepo. Asi vachitaura pagungano rekugamuchidza zvikopokopo izvi muZimbabwe gore rapera, mukuru wekambani yeRostec vaSergei Shemezov vakati nyika yavo icharamba ichibatsirana neZimbabwe sezvo Russia neZimbabwe dzichibatana mune zvakawanda.
Zimbabwe, same as Russia, defends its sovereignty and struggles against the Western sanctions.
Isu tinovimbisa kuramba takamira neZimbabwe sezvo ine muono wakafanana newedu wekuti nyika dzese dzinofanirwa kuwana kuzvitonga kuzere. Tinoziva kuti tiri kumanikidzwa nenyika dzekumadokero idzo dzakatiisa pazvirango zveupfumi, asi tinoramba takashinga.
Asi vanoongorora nyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti zvikopokopo zvakatengeserwa Zimbabwe neRussia zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Tinogona kuzvitora tichiti Russia iri kuriwada Zimbabwe pakuramba kwayakaita kusaidirana nedzimwe nyika mukunetsana kwayo neUkraine. But mahelicopters aya ari kubatsira here ruzhinji rweZimbabwe? Tinoona kuti ipapo panogona kunetsa kupindura, nekuti mahelicopters aya anongobhenefita vanhu vane mari chete, anongobhenefita vanhu vari padhuze navo vari mupower.
Ukama hweRussia neZimbabwe hwakatanga apo vanhu vatema vairwira kodzero dzavo sezvo vaidzvanyirirwa nehurumende yevachena yaitonga munguva iyo Zimbabwe ichanzi Rhodesia. Nyika mbiri idzi dzinoti dziri kusimbaradza usahwira hwadzo panguva iyo nyika dzekumadokero dziri kuomesera Russia zvichitevera hondo yayakatanga muUkraine, ukuwo vakuru vakuru muZimbabwe vachiomeserwawo nepamusana pekutonga nedemo kutyora kodzero dzevanhu pamwe neuori. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muNew York. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naMuzvare Abhi Tadiwa Furai, avo vanobatsira vechidiki vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinoona kunge imwe ine zvimwe mareasons ekuti vasikana nemadzimai vange vasingawaniki mumisangano uwu mumapositions ekutungamirira zvinhu zvinotibatsira isu semadzimai usevana vechisikana. Izi makuriro atakaita, I think takakura tichingoziva kuti mumba pazvinhu zvekutonga zvinenge zvichifanga zviri zvinhu zvevaro zvinoitwa nevarume. So I think ndoimwe reason why tisingakoshese kuti isu sevakadzi o isu sevana vechisikana tinofanira kunge tichiitawo take part in my decisions anoaffecta isu sevanhu vechikadzi. Uyezve hapana futi marole models, hapana vanhu tingatarisire kwavari vakawanda vangakwanise kuti vamwewo vade kuchiva kuita sevamwe vacho ivavo. If you look at Zimbabwe, we've only had one woman vice president. And zvinototi even if you look at our ministry, we have a little to no of us vakadzi ovasikana vari mumapositions of power.
Ukuona zvekare kuti munoshanda nevechidiki kusimudzira vechidiki kuti vange vachiwanawo dzidzo pakati pezvimwe, mungatiudzawo nezvebasa iri?
Ini ndinoshanda neorganization inobatsira vanasikana vari kuzvikoro kuti vave vachikwanisa kuteka up my leadership roles. Aya anosanganisira maroles aya pachikoro sekumauniversity, maroles aya ema student union, maroles anosanganisira even kana kulida ma women's union epachikoro. Tinoshanda futi tichibatsira vasikana vari kufesa sexual harassment nevari kufesa abuse ne cyberbullying muma universities. Tinovabatsira nekwapa nekuwapa information inokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kuzowana kwekuenda nekukuripotera nyaya dzavo.
Chii chakaita kuti munge muchisarudza kuita basa rakadai? Pane here zvakaitika mupenyu yenyu zvakaita kuti munge muchida kuita basa rekusimudzira vamwe?
Ndinofunga kuti kukura kwandakaita mumba maitongwa namai, uyezve ndine anasisi vese vaikwanisa vaindibatsira kuona kuti even kana pasina munhu wechirume, sevakadzi tinokwanisa kuita zvinhu, tinokwanisa kuita successful in life. I think zvakatoti ndifile ndite simba ndiwane shungu yekuda kubatsira vamwe vasikana vese vaonewo kuti we can do so much tese sevanhu vechikadzi, tinogona kubatsirana, tinogonawo futi kuitawo as much as vakomana otogona kuita zvino topfurikidzirawo zvevana vechikomana. Saka makuriro andakaita yawo akabatsira kuti ndive ndichifarira zvekuita basa rekubatsira vamwe. Uyezve ndakabva ndaenda kuchikoro ndakanozvidzidza zvekubatsira vamwe. Saka I think now yangonya yekuti ndakakura mazviri ndakabva ndataura kuti ndizvidzidze. Saka therefore now I'm in a position whereby I'm now able to share what I've learned and I'm now able to motivate and empower other women.
Kwanasi tokumira pano manzwa hurukuro yataita ana muzvare apita diwa furai avo vanobatsira vechidiki vachishanda nesangano Female Students Network Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndiri Tavakanzire ndiri muNew York.
Achibuda mudariro Taboka anosira mukana kuna Evans Zininga weStudio 7 kuti atipakurire chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero cheReligious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinoku chingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum chatinokupai svondo rega rega pano paStudio 7. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tine mubvunzo wakabvunzwa nemumwe muteereri kuno unoda vafundisi kuti vatibatsire. Wakabvunzwa namukoma Lipson Mamarira vari kuchipinge. Regai titange nekunzwa mubvunzo wavo.
Ndoda kuziva kuti Jehovha Mwari apo pavaiti kudza baba vako namai vako ugowane mazuva mazhinji panyika yaunotowana Jehovha Mwari wako, vaitaura kuti tinotanga kudza vabereki here kuzokudza Mwari, kana kuti tsanangudzo yacho ndaido ndisangu kuti tinotanga chii pakukudzwa ipapa vabereki naMwari? Nokuti Bhaibheri rinoti kudza baba namai vako kuti ugova nemazuva mazhinji panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako. Saka ndinoto andipindureo andipo anza ipapa ndo nawe ndinayo nhasi.
Tinotenda mukoma Mamarira nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Regai tinzwe kuti vafundisi vedu vanotibatsira nenzira ipi. Tichakumbira mudzidzisi vaWashington Taruvinga vekereke yaJesu vanonamatira kumasvingo uko. Mufundisi, uyai mutibatsire pano nenyaya iyi.
Makadiko Mr. Zininga kuStudio 7.
Sanganai nevateereri.
Ndinotenda Mwari chose. Right, concerning mubvunzo wapiwa nehama, mukatarisa muchaona kuti Mwari according to Old Testament chaiyo pana Exodus chapter 20 chinotanga hausi murayiro wekuti ugare usaba, usauraya, usaita upombwe, usaita sei. Chinotanga ndechekuti usaana Mwari. Kunotanga mitemo 4 commandments dzinotanga pa 10 commandments dzinotaura pamusoro paMwari, usavana vamwe vaMwari, ida Mwari nemwoyo wako wose. Izvozvo ndozvinotanga pa 10 commandments. It means Mwari chaari kutanga kuita, ari kutanga vachatanga kuinitiate munhu musystemu yekuti kana ava neumwari agozokwanisa kuzogarana neighbor wake zvakanaka. Saka mubvunzo uri kuti chii chinotanga kukudza Mwari kana mai? Itimi ndichinotanga kukudza Mwari. Kana wakudza Mwari haugoni kupa mukadzi mutemo achiri kumba kwavo, anotanga auya kumba kwenyu ndopaanozotanga kuvopewa mutemo. Saka zvorewa kuti izvo kunyangwe nemunhu asati atenda hapike mutemo muna Mwari. Saka Bhaibheri shoko raMwari pari kuti kunza baba namai vako pari kutopiwa that commandment to someone akareceive the word of God. So it means kana usati watenda shoko remwanakomana waMwari haugoni kupiwa commandment from heaven. It means commandments, mutemo wekuti usafamba usina kupfeka zvakanaka womuno muZimbabwe unopiwa maZimbabweans. But ukaenda kuAmerica uko vanogona kunge pamwe vamwe vacho vachitofamba kune dzimwe nzvimbo vakangopfeka bra yega. Isitombori kana problem. Saka it means mutemo unopiwa munhu zvichibudikidzana nenzvimbo yaari. Haugoni kuenda kune vanhu vanogara pakati petown woti musabuda na 12 o'clock munodyiwa neshumba. Shumba dzipi dzacho? Mutemo unopiwa munhu zvichienderana nelocation, position, where you are. Ndopo unopiwa mutemo. Saka mutemo uri kuti ukudza baba namai vako uri kupiwa munhu akatenda muna Kristu. Vati vari kusangoko vanorova vabereki, vanoita zvakashata. Mwari anototi usaita saizvozvo sezvinoitwa kunyika yauchaenda yauchapiwa naMwari wako. Saka munhu azotenda mwanakomana atenda muna Kristu Jesu ndiye ari kunzi kudza baba namai vako. Bati izvi manje zvine mamwe marevelations anenge aifanira kuzoti akuzotaurwa. Bati ndapindura concerning or regarding the question maita basa ndizvinenge ndinotenda.
Aiwa, tinotenda nedzidziso yenyu mfundisi Taruvinga. Vateereri, ndinokutenda iwo nemi kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Apo tange tichinzwa dzidziso yamufundisi Washington Taruvinga. Kwanhasi togumira pano, tosanganazve svondo rinouya. Kana muine mibvunzo, ingada mhinduro nedzidziso dzavafundisi, titumirei zvakare. Tinokutsvagirai vanouya vachizotibatsira. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, Evans achitipa chimwe chirongwa chechitendero. Munhau dzedu dzemitambo, sangano rinomirira vaimbotamba nhabvu kare Reformer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZifa Congress richimirira kodzero dzevakambotamba nhabvu musangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sangano iri rinoti harisi kufara kuti vaimbotamba nhabvu havana mumiriri mukanzuro inotungamira nhabvu munyika yeZifa Congress. Mugwaro resangano iri kune veruzhinji, Former Footballers Association of Zimbabwe, inoti nhengo dzayo pamwe nenhengo dzenhabvu yevechidiki vanofarira kuve vari nhengo dzeZifa Congress nekuti vanokodzera kuve mugungano iri. Zifa Congress ndiyo sangano renhabvu repamusorosoro munyika uyezve ndiro rinosarudza vatungamiri veZifa Board. Nengo dzeZifa Congress dzinosarudzwa kubva kumapazi ese eZifa anosanganisira PSL, nhabvu yevanhukadzi, zvikwata zvenhabvu kubva kumatunhu ese enyika, varairidzi vabati vepembe, beat football pamwe nenhabvu yemuzvikoro, izvo zviri kudikanwawo nevaimbotamba nhabvu ava. Munyori mukuru wesangano iri vaTerence Malunga vanoti vatambi vekare ava vanofarira kuve nhengo dzakazara dzeZifa Congress.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano weZifa kuti vakwanise kuvawo full Congress members emusangano musanganidzwa weZifa.
VaMalunga vanoti musangano ravo mune vaimbotamba nhabvu vakawanda vanokwanisa kuve mutungamiri wenhabvu vachigoma mazita evamwe vacho avo vanosanganisira Benjani Mwaruari.
Kamboita mkurumbira watinao mkati ni msangana wetu Former Footballers Association of Zimbabwe. Wano sangani sira Benjani Mwaruwaru, Peter Love, Alois Bunjira, Joel Lupasa, Ajen Sao, Desmond Maringwa, Nivamu Vashinji, Njiwa Katamba, Mungawa Munika ya Zimbabwe, Nekunze.
Mrairizi, we mtambwe nabu, Edmond Tetwa, Anot, vakambu tamba nabu awa, vane shoko nile uremu, atitie, nengo zesifa Congress. Zinofarira kuedza katamba unabvu kusvika pakumirira nyika.
Kana munhu asina kumbobvira atamba nhabvu haafanire kutungamira nhabvu, uye maziva kanzo vanhu vanofanira kunge vakatamba nhabvu up to national level.
Sangano iri rinoti ratove nemahofisi kunational sports stadium. Rinoti riri kushamiswa kuti ZIFA normalization committee haisi kuteedzera zvakabuda muongororo ye ZIFA restructuring committee, iyo yakati vatambi vekare pamwe nenhabvu yevechidiki vanofarira kuve nevamiriri muZIFA Congress. Iyi mukuru wekumahofisi eZIFA normalization committee Muzvare Yvonne Manwa vanoti chichemo chesangano iri hachisati chasvika kwavari sezvo tsamba kana gwaro ravo risati rasvika kumahofisi avo. ZIFA Normalization Committee irogadzirisa bumbiro remitemo idzva richatevedzwa muutungamiri wenhabvu, uyezve batsirana neZIFA Congress kumba masangano achange ari mukanzuru yeZIFA. Aimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti hapana nhabvu inobudirira kana musangano rinofambisa nhabvu musina vakambotamba nhabvu. Asi mukuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Matthias Kufandirimbwa vanoti vakambotamba nhabvu ava havana nyaya nekuti vanofarira kumirirawo musarudzo kwete kuita zvinzvimbo zvekutambidzwa.
Kana vachiti vanoda chinzvimbo vanenge vachida chinzvimbo chei, kana anenge ane zvikwanisiro akambotamba bhora anorambidzwa nani? Kana vava kuti ivo vari kuda kuchengeterwa chinzvimbo 1 hachazava kuti vanoreva kuti chii. Kuzivezi vakatamba bhora kana vane zvikwanisiro zvinovaita kuti vavhoterwe vanongopinda.
ZIFA Congress yakatarisana nebasa guru resarudzo yeZIFA board, iyo irikufarira kuitwa munandira gore rinouya. Asi vaimbotamba nhabvu ava vanoti kuyesa chisungo che5 O levels kune avo vanoda kukwikwidza kuda kudzinga vatambi ava avo vakatora nguva yavo vachimudzira nhabvu panzvimbo yekuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weUnited Nations General Assembly wegore rino wakasvika kumagumo nezuro muguta reNew York, Zimbabwe ichikumbira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumadokero zvibviswe. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kuona kukosha kwezvikopokopo zvakatengwa neZimbabwe kuRussia gore rapera. Sangano rinomirira vaimbotamba nhabvu kare reFormer Footballers Association of Zimbabwe rinoti chinangwa charo ndechekuva nhengo yeZIFA Congress richimirira kodzero dzevakambotamba nhabvu musangano iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC. Siya.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.